Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 16, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachizi. Ini ndokubuda ndikunzwa makushedzera kuti vano ngabude vamwe kutokomoka vano. Ini ndopanabuda.
Mapurisa anoshandisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi reku El Dorado pedyo nekuchinoi. Vechidiki mu MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vanocherechedza zuva re Day of the African Child muHarare vachipembera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vapinde musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mapurisa ashandisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi repa El Dorado pedyo nechimuchinoi. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEl Dorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakurokoza. Izvo zvaita kuti makurokoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makurokoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makurokoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isu tatakagara tiri paruku. Mapurisa vanguya vachingoita zvavari kuita isu hatina zvatoziva isu. Tiri kuita zverufu but mapurisa vasvika ipapa kuti pano pane magweja vakati hapana magweja panapa. Panapa isu tiri parufu. Pati hamunzwisise vakutanga kurova inini. Vakurova mai vangu inini. Instead kuti ivo vaende kumaini but vakuuya muno mukomboni. Kanda matagasi muvana. Muvana vakadai sova. Tese takuwana nematagasi.
Amai Shorai Kambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Seremwa vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachidza.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachidza. Ini ndokubuda ndokunzwa makushedzera kuti vano ngabude vamwe kutokomoka vamwe. Ini ndopanabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurokoza.
Zvanzi maviga makurokoza mumba iyi. Zvati tiri varufu panapa vanhu vati matepenga tochengetedza imini mirimbwa dzevanhu.
Asi mumwe mukurokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Svikatarovana navo svikavaenda vakanopaza mese mukati
masefa
masefi maofisi chi
masefa anogara mara
zvombo zvakabata izvo ndizvo zvatachigusana navo.
Ivo vane pfuti vachiridza
ivo vane pfuti vachiridza
nematega zvavo
tichitizai vachimbotizawo
ivo vachimbotizawo
ndo yanga ichirohwa panapa
vari kuuya nemachaina panapa. Isusu panapa machaina hatisi kumada. Machaina hana chaari kuita kucommunity. Isusu vezvecommunity zvatiri kuita titori okay nevanhu vari kuoparita ivavo.
Wasi wanoti havasi kuda kuti mugodhi uve pasi pezvizvarwa zvekuChina sezvo vari kushandiswa nemwana womutungamiri wenyika vaCollins Mnangagwa. Hatina kunzwa divi ravaCollins Mnangagwa panyaya iyi kunyange hazvo vakamboda kuturikira mutauro wezvizvarwa zvekuChina apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridzi wemugodhi weOdorado pakati pezvizvarwa zvekuChina zviviri. Mutauriri wemapurisa muChinoi vaClemens Mabwayazara nemutauriri wemapurisa nyika yose vaponyati vanakurirana nyoka mhenyu vanyati vachiti titaure navamabwayazara uko vamabwayazara vachiti taurai navanyati. Mugodhi weEldorado wakaiswa pasi peutungamiri hwemagweta nedare repamusoro mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina zviviri. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Vechidiki mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi vacherechedza zuva reDay of the African Child muHarare vachipembererera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Avo ndevechidiki vachimba pamhemberero dzeDay of the African Child mumusha wekukambuzuma nhasi. Vechidiki muMDCT vashandisa chiitiko chanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzevechidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino. Munyori muMDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekuSouth Africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuenderera mberi nebasa iri.
So nhasi tiri pano kuti tionesane nevana veZimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mangwe matambudziko akaitika muno muZimbabwe tichiona vana vachiparara ritendiri kune mwana akakuwara nepotical violence yakaitika. So we believe kuti youth assembly chirongwa chatinofanira kuti tichicherechedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West muzvare Johana Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakava pamukana wekupinda pazvinzvimbo zveutungamiriri.
Kuti susu sevechidiki vanotungamirirwa navachamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vaakutotanga kutungamirirawo vachitorawo vachitora nzvimbo dzakaita sanuke nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekumacouncils. So ndiri kutaura kuti ipa nguva yakaenda mayouth kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yange iri nguva yekushandisa pfuti, asi izvese mayouth a2018 semayouth egeneration yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira space yedu sevechidiki, asi tichirwa hatichirwi nepfuti, takurwa nepepa nepeni.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kuSoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java, mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotektwe, mwana wese ane kodzero anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights ake, haafanirwe marights akasiyana-siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuru nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa makansela zvedu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kuma MPs takakwanisa kunge tine ma MP echidiki anokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaratidzira kuSoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wehurumende yemuEthiopia vaAbiy Ahmed vasangana nhasi nemutungamiri weSomalia vaAbdullah Farmajo vakawirirana kusimbaradza ukama hwenyika dzavo uye kuita mushandira pamwe neAfrican Union mukutsvaga nzira dzinopedza matambudziko akatarisana nenyika dzemuAfrica. Mushure mehurukuro dzekudyidzana dzaitwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, vaviri ava vati nyika dzavo dzichadyidzana kutengeserana uye kuva nemizinda inomirira nyika idzi. Mashoko anotevera anoburitsa pamiri yehurumende yeAmerica.
Trachoma chirwere chevarombo uye inhamo chaiyo kuve nacho. Chirwere ichi chinorwadza maziso chichikonzerwa nguva dzakawanda neutachiwana hunoitisa maronda mukati meziso. Izvo zvinoita kuti tsiye dzitarise muziso dzichimara mboni yeziso dzichiramba dzichikuvadza. Chirwere ichi chinoparadzirwa nekubatana nemunhu anacho, zvichireva kuti trachoma inowanzopararira muvanhu veukama. Kusimba kwemuviri wemunhu mukudzivirira kubatwa nechirwere kunobatsira, asi munguva dzekupararira kwechirwere ichi muvanhu vakawanda, utachiwana hunoramba huchiberekana. Kuramba chirwere ichi chichibata munhu kunopedzisira kwakonzera kuti aite bofu. Mupasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru munyika makumi mana neimwe vari panjodzi yekuve mapofu nekuda kwetrachoma. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vave neutara nekuda kwechirwere ichi. Pauwandu uhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru vatove mapofu. Asi nhau dzinofadza ndedzekuti trachoma inodziviririka kuburikidza neutsanana uye kugeza nemvura yakachena nguva dzakawanda uye kurapwa nemishonga inodzivirira zvirwere yakaita seazithromycin kana tetracycline. Mukupera kwachivabvu, mutauriri weUSAID vaClayton McClexky vakazivisa kuburikidza negwaro ravakanyora kuti nyika mbiri, Ghana neNepal, dzabudirira mukuparadza trachoma sedambudziko munyaya dzezveutano. Ichi achisi chinhu chinoitika nyore. Kuti nyika inzi haichina dambudziko retrachoma, vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane makore ari pakati perimwe chete nemapfumbamwe vanogara munzvimbo dzaimbenge dziine dambudziko vanofanirwa kunge vasisanetswi nechirwere ichi. Bazi rezveutano munyika iyi rinofanirwa kunge rave kukwanisa kurwisa nekuparadza matambudziko matsva anenge achizonyuka. Hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yatsigira hurumende yeGhana mukurwisa kwayo kuti ipedze trachoma kubva muna 2006. Izvi zvinosanganisira rubatsiro rwemari pamwe neunyanzvi mukuronga nzira dzekurwisana nechirwere ichi kuwaniswa kwe mishonga inoita milioni nezana rechuru yerudzirwe azithromycin wakapiwa serubatsiro nekambani yePfizer pamwe nekuona hudzamu hwedambudziko iri mumatunhu makumi matatu nemanomwe. Rutsigiro rweUSAID kuhurumende yeNepal patrakoma wakatangawo muna 2009 uye hunosanganisira kutarwa kwenzvimbo dzechirwere matunhu makumi matatu nerimwe, kuendeswa kwemishonga yeazithromycin inoita mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru yakapiwa nePfizer pamwe nekuita ongororo yeudzamu mumatunhu makumi maviri nemana. America inokorokotedza Ghana neNepal nekubudirira kwadzo mukuita basa rakakosha zvakadai, izvo zvichasimudzira upenyu hwevanhu venyika idzi. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Jongaka Ndemiri, ndiri muWashington DC.
Mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya mwedzi uno ave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Saxian aipakura chirongwa chemimhanzi paVOA chinonzi Music Time in Africa. Mufi akaita makore makumi mashanu achishanyira nyika dzomuAfrica achinzwa mimhanzi yakasiyana-siyana pamwe nekurogota mimhanzi iyo aizotevhenyura muchirongwa chake cheVOA. Vatereri vaifarira chirongwa chake vaimudaidza nezita rekuti Music Man of Africa. Saxian akatanga kusvika kuAfrica ari musoja. Muna 1961, mukuru weUnited States Information Agency munguva iyi akamushanyira kumba kwake muConakry kuGuinea ndokumukumbira kuti ashandire Voice of America. Mumakore mana akazotevera, Saxian akatanga kutepfenyura chirongwa chemumhanzi paVOA Music Time in Africa. Mutori wenhau uyu akaroora mukadzi wake Maria muna 1949. Akashanyira Africa nemudzimai wake kwemakore makumi mana nemanomwe achifamba achitora mimhanzi yaaizoburitsa panhepfenyuro yeVOA News. Akazoenda pamuzha ndigere muna 2012 ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Saxian akavigwa zvine ruremekedzo rwemhando yepamusoro-soro muBoston, Massachusetts. Tochienda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevamwe vari kuronga ivo musangano weWomen of Dominion uri kuitirwa imo muno muAmerica kuEllicott City kuMaryland, uko madzimai anova zvizvarwa zveZimbabwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana naimo muno muAmerica uyezve vachipinda makereke akasiyana-siyana vari kusangana pamubatanidzwa wakatanga nemusi wechina uchipera mangwana. Regai tiende kuna Sashigaro vesangano reWomen of Dominion tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chii chaizvo chavari kuronga pamusangano uripo pari zvino.
Ndinoitwa Mai Makoni, Maud Makoni. Nepozisheni yangu ndiri board chairperson wemusangano weWomen of Dominion.
Dingindira ramuri kushandisa pamusangano wego rinonzi chii uyezve musangano uyu wakakosha sei kumadzimai anobva kuZimbabwe?
Dingindira regore rinonzi ndakakwana, ndakazara ende zvakaenderana neropa ramambo Jesu nekuti ndakakwana. We are complete in Christ. Ndiro dingindira redu regore rino. Ende zvakakosha kumadzimai ekuZimbabwe nekuti tiri kudiaspora kunoku, it's so important for us to be able to have a place yatinoendawo, yatinoona identity yedu yevanhu vaunoziyana navo mutaura chiridzo chenyu muchiimba dziyo dzekumusha. When it's just beautiful and to be able to worship in our own language is one of the most beautiful things I think that we all come here for. The teachings are wonderful. Aumbu bapana pori the same way you came. So that's why we do this conference.
Madzimai aripa msangano uyu varikubva kumakereke api uyezve kunzvimbo dzipi nedzipi?
Women of Dominion ibato riri open kandi riri open kuti harina kunzi religion kwakati pane ma Methodist ma Wesley ma United Methodist guest speaker wedu ma Mackenzie vakabva ku Zimbabwe and she's actually United Methodist reverend and then it's ne ma vanhu ma apostoli ma Catholic munhu wese ari pano hapana kuti wakabva ku church yakati and the states ari represented ndingangoti pataita zvokuchingamidza ma states pamwe kwakatongoshaya vanhu ndekunana kumusoro na Alaska, but most states were represented.
Mungati imi shoko ramuru kupakurira madzimai ramuru kuda kuti vazoenda naro nderipi chaizvo uyezve musangano uyu wakatanga rini?
Musangano uyu rave gore rechi7 gore rine it's been our 7th year doing this. Chanda kuti vanhu vabve pana pavakatakura ndichigara uchidziya kuti hazvirevo kuti danda rikagara mvura rechechinja rikaitika garo isusu wekipa waidentity nekuti takugara kudiaspora hazvirevo kuti charasa unhu wedu nechitendero chedu tinongochinja ndekwatakugara asi toramba tiri mazimbabweans and mwari vatinonamata ndiwo mwari pamwe chete. God does not change whether we are in Zimbabwe or in the diaspora. Saka chinangwa chedu ndechekuchengeta unhu wedu kuramba tichikura muna mwari nekuti ndo zvatinofanira kuita tiri vana vamwari and we want to maintain that and raising our children in the same way.
Tinoona kuti munomboyenge mune zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika zvichienderana nemusangano wenyu uyu pane zvirongwa zviriko here gore rino?
Tine zvirongwa zvakawanda ndingangotangawo nechandinonyanyobata inini. Tine bato rinonzi Girls Let's Talk ibato revana. Saka Girls Let's Talk iyi iri kuita take care of vasikana vedu vekuzimbabwe iye musikana wechiteenager with the black girl. These girls have their own speakers, they have their own workshops going on. Like this afternoon, vanga vati rina speaker angaisora nini nawo yemari. Within the adult conference tine matopics akasiyana-siyana anenge achiitika asi within Women of Dominion project iri kubata kuzimbabwe kubatsira vanhu vatinoti masope vaye. Saka project yedu ichinganirano nadoktar Nasai Davayenzi iri kubatsira zvakanyanya ivo vanhu vavo nekuti kuzimbabwe kutinongovanenge vasina maresources. Saka isusu tinenge tichivabatsira kureza masolutions zvavanonida nemadifferent resources anodiwa kuti vanhu vane albinism vakwanise kubatsirika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Maud Makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous uye madzimai tinokushuvirai musangano wakanaka. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Rambai Lumbe vebatore National People's Party kana kuti NPP uye vachakwikwidza mudunhu reMazoe North vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition uri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru. VaLumbe vakashayikirwa nemwana muchiitiko chavanofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaLumbe.
Zvavanaka vakanumbiri
nematambudziko. Mungatsanangura kuti chii chakaitika kumwana?
Sure, ndakaupirwa nematambudziko emwana wangu ane 2 years, 7 months. Mwana uyu ari ari pamba achitamba ndobva abuda pande kuti ateere mukoma wake musikana. Zvaakateera mukoma wake haaizobva adzoka zvakare. Vakaedza kuteera mwana kuti afamba sei, ndobvaona mafootsteps. Mafootsteps akangofamba for about 100 meters. Pavakasvika ipapo hakuna zomboonekwa kuti mwana afamba sei. Takazowana bhodhi remwana mangwana makuseni kwaakuma past 10 awanika nevamwe vasikana vaifumba mumunda soyabeans. Mwana anga ari pakati pemakoto zvemaresejes soyabeans, zvimwe zvakaiswa kusaidi, zvimwe zvakaiswa kusaidi. But aangaziza kuti bezvake musoro wake wanga wakazvimba. Takafundira mapurisa since the case was reported to the police. Mapurisa akazouya after hours manza nemazuva zvakafuchirika zvakavhara.
Saka tingati mwana pane chakamuruma here kuti anga achizvimba kudaro?
Mwana haana kurumwa. Mwana because doctors spoke to me, mwana anga ane mahead injury saakaanawo.
Hamufunge here kuti anogona kunge mwana akadonha paakakunga akwirawo kana pane zvimwewo tsaona yakaitika kwaari?
Mwana ane 7 months haana paanokwanisa kukwira kana pakudonha. Tagara tigara nemwana, hapana mimwe musikanzwa mimwe yaita. Kupondwa kwakaita kudzinga.
Saka munofunga kuti mwana akapondwa?
zando taura bwezi ni kemu nariku kuzao kubwa 2014 pandaka baku rini party nchenda kuno joi na ayo nchenda kundi CPF ndaka garanti la ramandiri umatrefi akawanga ndaka garanti uzwa wetu usilego na kupara dhambu kwa kambo itanguwa ya kutu ya nila uya pamba pangu wajibu ya pasiri pemba uyumba uye munda wangu wakambo ya wakapegwa saka andiri munu ya angaka garia kushinga
saka matano hapa kazo toro nima purisa
ndaka mana nyaya kuzetara pig renyo kwa baiti nyaya kutu wane law and order masiedi ziri ku nomination court waka uya kumba waka tura madumai umwana msikana waka notura statement dupo ya wajoria saka waka zonifuni ya wajiti ya sili zesu geti kutu wachake kutu unakata isho shende anani
imi pamae una mchi chikisi ziru wanezo seza hii tukwa isho kuimbiru wapa seri pemba chii chakaita utimurambe muri panji mbo hii mchona utu upenyu wenye uri mjodzi
imi ndaiti sindu realism in a democratic country ndaiti nika ya kasungi kuka ndakasunga fungi ziti politics zoshika chukati ya situation yekuti mwene mwene funga mwene mwene wakai pabogozi. There is no common enemy in politics, but with some self-interest. Saka andiru ni ngaiti ayo, njiwa ngezi garandi ripo, njisupporta batulangu sinu kondishen yetu mnwese vwede right to any political party anu support.
Tomboti ongorori ya mapurisa yao na kutiju chokwadi ngana kapondu kwa jine chekwita neji matongi rwe nyika. Jinga ukanganisa hizo kadi hizo?
Inini ndatona kutoti, chikipuwa chakaya tikechi, chakasani kanganisa pao shukuru, nukuti semu na adagu mnuka. Even my supporters angu in Zimbu and Chamilo, one of those candidates was a great guy. Those are not what you want to say to you, even guy at risk.
Sakamuchaita say you are Lumbe, Tijonauti, Makato Shiza, Maguarenu, Kunomination Court, Agatambiro.
And this is Gumira, Shiruku and Rambin, the Rambandagan Mira Mazenu to Kodjun, the Pira Battery PRC, Kuduran and Aman Juru.
Mutungamiru, Nika, Vaimasan Munanga, Gawar Kurzira Jukuru. Kuti nyika isaita miri zvonga munguva yesarudzo munofunga here kuti vanhu havasi kutambira kurudziro
iyi kuitikaka mutinga miri wenyika anotaura ari kuHarare achiti hasi kuda mhiri zvonga but kuno kumamisha nekumafamu davaikwanisa vachiwedzisa vanhu vavo because vakaenda kumaHarare avo avanoita iwo ruling party vanotaura malanguages asingaiti anoshizira vanhu.
Aiwa, tinokutendai Valumbe kuwana nguwa ya kutawara nesu, oneka ya zhenyu wa tereri.
Tinokutendai ya kuhin, katika ambita kakana.
Mangama katerira kunawa Rambai Lumbe, vanoe nengwe batore NPP, uye wacha kukiza kumazoe North, waka mirira mbatanzgowe People's Rainbow Coalition, unowe urukutungamirwa na amai Joyce Mujuru, anokuweneka ene mufaro, ndini wenyu jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zviri kuitika pamwe nezvabuda mimitambo ye World Cup nhasi. Mu Group C, France yakunda Australia 2-1. Ukuo Peru ne Denmark ziri kukwesha na izozi, Denmark yakatungamira ne 1. Mumutambo wa Group D, Argentina yaita mangangene Iceland 1-1. Shasha yena vuki ne mkurumbira Messi. Agumbura wano wakawanda apo atadza penalty yanga yapiwa Argentina. Mumwe mutambo uchauya uriko Group D, urukitwa na 10 PM. Apo Croatia irikusangana ne Nigeria. Musandibvunze kuti muri kusapotani, ndinozviziva.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Staying
Nako kambota vatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Raichoto. Ndokusiyai mune muzukuru wangu mutungamiri Ngomo.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.